Walitu Mpananzi wakasungwa Msochishano Kubulawayo after msangano wakaitwa kuchaga kutarisa sebirisho nga kaitika kwa Harare mna August wakasungwa Chitumeru wa Mosaya Tunzi waka sipisa zitara wa Mnangagwa inondo mchurungu anda mining or inciting the authority to defend akataona kuti mitemo yaibo shandiswa munguva ya Mugabe chungo shandiswa na Mnangagwa yokunzi waka inciting wa Mnangagwa
makamirira kuenda kudare rini
parizvino magweta edu ekodzero ezvabhulo yasvima raita muse mugovera nozuro vakamhanya mhanya kuzama kuchema kuti wisdom kwanazi wabudiswe pamutongo webeu takatarisira kuti vanotonga nyaya dzematare mangwana muse wemande vachakwanisa kutipawo zvinenge zvabuda mukuchema chema kwokuti vamupalanzi vabudiswe pabeu saka vamupalanzi vachamira pamberi pedare nemusuwe muvhuro mande.
Iyo imhosva here kutaura kuti ndakakanganisirwa nomumwe munhu
pamitemo iri kushandiswa nemapurisa tiri kuona kuti tingati muchirungu vari kuabhuza mitemo iyoyi vari kuti imhosva vari kuti vakachora section 33 yecriminal law codification reform act inonzi watoka mutungamiriro wenyika sekutaura kwandaita zvinhu zvataiona zvaiitwa munguva yava Mugabe vazhinji murara wakati wandei vanotosvika kuna na 200 vakasungwa nenyaya iyoyo yekuti masvitiso zvaserisaiwo mutungamiriro wenyika asi magweta ezvemabhuloya zvaiva rit aimirira zvikuru kuona aishungurudzwa nyika yese and tiri kuona kuti munguva inonzi nevamwe vanhu inguva itsva kana new dispensation yamunangagwa zvichiramba zvichiitika zvakare izvozvo.
Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzekuti vamupalanzi vari kunzi vakaruma mumwewo angari pamusangano wakaitwa kubulaya Rainbow vanozivarira vakamupopoto nenyaya dzekuti vanhu vangari pamusangano iwo vaiti akutanga kuti penengura nyaya dzakaitika kuHarare muna August 2018 ndofuna kumbotarisa kaita vanhu vakavati wandei kukura hondi kumitness kubatanelo yese.